Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikumi 27 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vagari vekudomboshava votadza kuwirirana paurongwa hwemugodhi wematombo uri kuda kuitwa munzvimbo yavo. Kurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vanoti vachaendesa kudare remakurukota chikumbiro chakaitwa neZCTU nevamwe vana muzvina bhizimusi chekuti hurumende imbosendeka parutivi danho rekuti munyika musashandiswa mari dzekunze. Vemabhizimusi vochema-chema kuti kusashandiswa kwemari yekunze kuchaita kuti vatadze kutenga zvinhu zvavanoda kunze kwenyika. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekudomboshava mudunhu remashonaland East vanonzi havasi kuwirirana paurongwa hweimwe kambani yekuchina iri kuda kuparadza gomo rinoyera riri munharaunda yavo kuti igare matombo ekuvakisa. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemudomboshava nhasi vatadza kuwirirana pamusangano wavaita nenhengo inovamirira muparamende vaenergy mutodi kanzura weward 4 vachapiwa murima mambo chinamora vanomirira dunhu iri pamwe nevamiriri vekambani iyi. Vamurima avo vanewe nhengo yemdc vaudza studio 7 kuti vari kuda kuti kambani yemachina iyi ienderere mberi nekuchera gomo iri vachiti kuuya kwekambani iyi kuchasimudzira nzvimbo yavo.
Honorable Mutodi vari kuuya vachimirira musha vachiti handisi kuda machina kuti anga achiita this project muno muward 4 vachiti ivo vachada kuvhoterwa saka ivo vari kuda kuti vanhu vave vanovasapota kuitira kuti pavachazodzoka zvakare. But pari zvino hatisi kutaura nyaya yevhoti, inyaya yedevelopment kuitira kuti nharaunda yedu inge inobudirira nekuti vanhu ava vane zvavakati offer secommunity zvavarida kuti tinge tichibatsirwa nazvo. Taa more than 40,000 mahehouseholds asina ane kliniki imwe chete. Saka ipapo takavati munokwanisawo here kutibatsirawo, vakati hongu tinokwanisa kukuitirayo. Tine zvikoro 5 maprimary schools, tine 2 masecondary schools, saka tikuda kuti tinge tinowedzera. We are not talking about votes but we are talking about development.
Asi vamutodi avo vabva panga pachiitirwa musangano uyu tisati takwanisa kutaura navo vanonzi havasi kuda kuti kambani yemachina iyi ibvumidzwe kugaya matombo emugomo regarimo. Vamutodi vaudza studio 7 parunhare kuti kambani iyi ikabvumidzwa kugaya matombo emugomo iri zvichakanganisa nyaya dzekushanyirwa kwemapako emudomboshava ayo akabatana negomo iri uye zvichakanganisawo hutano hwevanhu vari munzvimbo yakakomberedza gomo iri sezvo pachizobuda huruva pakugaiwa kwematombo aya. Mambo chinamhora varamba kutaura pamusangano uyu vachiti vachatevedzera zvose zvinenge zvabvumiranwa nevagari venzvimbo iyi. Mumwe mugari wemubhuku rekwaZimbiru vafungai chimugoti vatsinhirawo zvataurwa parunhare navamutodi.
In National Heritage Site Domboshava yakanaka ende matourist ari kuya mudomboshava zvirikwanisa hurumende mari. MaChina kana achiita zvinhu zvavo anosiyiwa uraya, but havasi kutiudza in terms of degradation kuti vachaitei nemakomba. So far hurumende iri kutotambudzika kuepo ine black book, toenda kwana mutoko the same. Saka kuti tisirwe nyika in terms of impact dzinogona kuaffectwa, they cannot guarantee that one. Ivo kana vakiita zvinhu zvavo vanogona kuisa zvinhu zvemunzeve zviyezvi vachizviprotekta. Ko zvirema nevamwe vanenge uri muraini vanouyawo here vachitigovera zvemunzeve?
Mumwe mugari wenzvimbo iyi vaBarnabas Machadu vatiwo gomo regarimo ndiro ravanoitira chivanhu chavo, nokudaro kambani yemachina iyi haifaniri kubvumidzwa kuenderera mberi neurongwa hwayo.
Iyi projekti tatoiramba kuti haifaniri kunge ichiitwa. Igomo rediri regarimo igomo rinoera
do prayer mountain yedu iyo iyi zvese chivanhu chinoitwa imomo chinofanira kuitwa chiitwa mugomo medu mudomboshawo saka tiri kuramba kuti projekti yafanira kuitwa
asi vawilliam moss vanoshanda nekambani yegeo global iyo inova chipanga mazano chekambani yemachina iyi yechina ayuji ale vati kucherwa kwegomo iri kuchabatsira vagari vemudomboshava mune zvakawanda uye zvichaita kuti vazhinji vavo vawane mabasa
vagari vemuno kunyanyanya vachabhenefita kubva kuemployment then also indirect benefits from the quarry project pese panoitwa quarry pachaitawo mamerchants anotengesa quarry pachaitawo vanhu vanenge vachimanya vachiti zvi kwedu kune quarry yamutore quarry yakati yakachipa
vamwe vagari vanga vachibvumirana neurongwa hwekambani yemachina iyi vasaina magwaro avati vachaendesa kune vanoona nezvemagariro akanaka munharaunda veenvironmental management agency kana kuti ema vachitsigira urongwa hwemachina uhu vasiri kubvumiranawo neurongwa uhu vatiwo vachanyora tsamba yenyunyuto yavachaendesa kuema ndakamirira studio 7 kudomboshava ndini Thomas chiri pasi
Gurukota runona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vanoti vachaendesa kudare remakurukota chikumbiro chakaitwa neZCTU nevamwe vana muzvinabhizimusi chekuti hurumende imbosendeke parutivi danho rayakatora rekuti munyika mushandiswe dhora remunyika chete kwete dzimwe mari dzakaita semadhora ekuAmerica pula kana rand mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vakaudza Studio 7 nezuro kuti vashandi vacharatidzira nyika yose kana chikumbiro chavo chisina kutambirwa sezvo hurumende isina kunge yavasuma izvi zvakatevera musangano pakati pevashandi vashandirwe nehurumende wetripartite negotiating forum wakaitwa nezuro amai Nzenza vanoti hurumende iri kuedzawo kuti irerutsire vashandi vayo nekuvapa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushanda Mumwe mukuru wesangano revarairidzi rezimta vasifisa ndlovu vaudza Studio 7 kuti vashandi vari kuda mari inosvika pazviuru zvina nemazana matanhatu zvemadhora zvinoenderana nezviri kutaurwa neConsumer Council Bread Basket zvekuti munhu anoda kuti ararame pari kutarisirwa kuti svondo rino pachaitwawo musangano wechimbi chimbi wenational joint negotiating council pakati pehurumende nevashandi vayo wekuzeya nyaya dzemari dziri kupa kuti vamwe vashandi vaende kumabasa mazuva mashoma pasvondo mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata amai Nzenza akatanga nekuvabvunza nezvemusangano weTNF
ndinenge ndakamirira government pamwe chete nemamwe maminister Maminista andinenge ndinawo vanenge vari 7 vachibva kufinance kana industry and commerce atisatanyatso gara pasi kuti tichinyatsoita chibvumirano chekuti vakamirira government ndevati uyewo ivo vematrade unions vachagarawo pasi vondipawo vanhu 7 maemployers ondipawo vanhu 7 ini ndiri ini ndinenge ndiri mubati wechigaro topota tichiti kana pana zvemesa panenge nguva inei tinofanirwa kugara pasi saka takabvumirana negroup kuti vachinogara pasi vatinoti technical committee ndo gurupu manje iri kugara pasi kuti tione zvokuita nezvichemo izvi kuti zvisvike kumusoro zvisvike kwazvinofanirwa kusvika zvichemo zvevashandi vomusangana kwatakaita nezuro unonzi TNS
tiri kunzwawo kuti vashandi nevamwe vemabhizimisi vanenge vari kuti vanga vachida kuti dare remakurukota rizeye zvakare nyaya yekunza dhora remunyika vakati vanga vakukumbirai kuti muende kudare remakurukota zviri kufamba sei
ndozvavakataura havo vati hatisatanyatsogara pasi nekuti dare remakurukota vakurava cabinet pamutemo chaiwo vanofanirwa kutumira marecommendation marecommendations ndeyekuti tichisanga tichifunga kuti dai mafamba makadai kana kuti dai madzora makadai ndo yatinoti recommendation recommendation haizi order nekuti bisai icho nokurumidza aiwa kusi kutaurirana kao kutaurirana kupanana mazano chanikati vakatipa mazano nekuti mbonoudzaiwa vakuru kuti zvinhu zviri kurwadza ichi tanga tati dai madai saka zvavakataura nezuvaia chandakanyatsobata chekuti ndingainde ndisvikoti dai madai iri recommendation hatifanirwi kuti tivape order tinofanirwa kuvapa recommendation saka ndiri kutarisira kuti ndichainda nemarecommendation iwayo musi wechiu
Tombotarisa iyo nyaya yekuwedzerwa mari kwevashandi vehurumende zviri kufamba sei parizvino?
Iko zvoti tiri kutaurirana zvakare. Vehurumende vanenge vari pasi pe-NJMC kana kuti Ethics Council. Varikufanirwa kusangana mangwana vanofanirwa kusangana sekuti kungoti zvinopandira handina deti chairo asi weino kuti i-agent meeting iri kupiwa kuti NJMC vagare pasi kutaura nyaya yemasalaries uyewo nemagariro evanhu. Hatisi kungotarisira mari chete, tiri kudawo kutarisira kuti vashandi vaone ugaro hwakanaka, dzimba dzakanaka, transport.
Gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vemabhizimusi vari kuchema-chema kuti kusashandiswa kwemari yekunze kuchaita kuti vakundikane kutenga zvinhu zvavanoda kunze kwenyika, sezvo mari yekunze isiri kuwanikwa kumabhanga. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kutarwa kwemutemo unorambidza kushandiswa kwemari dzekunze kwenyika, vemabhizinesi vanoti zvinhu zvichavaomera. Mumwe muzvinabhizinesi anotengesa midziyo yemagetsi yaanotenga kuSouth Africa, vaTencent Madzire, vanoti pane zvinhu zviviri zvichaitika. VaMadzire vanoti zvinhu zvichadhura nekuti vanenge vave kutenga mari ichidhura pamikoto, kana kuti zvichashayikwa kana vakashaya mari yacho yekunze kuitira kuti vanotenga zvinhu kunze kwenyika.
Zvinhu zvichawedzera kushomeka mashops nekuti isusu kwatinohodha tinohodha neUS, kana taenda kuSouth Africa tinohodha nerand. Saka kana government ichiita haichada kuti tishandise maUS nemaranzi wayo, isu hatichakwanisa kuenda kunohodha nekuti havadi mabhondi.
VaDaniel Zororo vanotengesa zvekudya zvavanohodha kunze kwenyika vanoti zvinhu zvichashayikwa muzvitoro sezvo panenge pasina mari yekudzokera kunohodha.
Kwafeta zvinopera mashopu ndokwafeta panoenda zvinopera mashopu most of the things are just about name.
Vakapanobata chigaro chasachigaro wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanoti mabhizinisi vanenge vave kuwana mari kubva kumabhanga avo kwete kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ. Dr. Murefu vanoti kunyange hazvo pasati pave nemunhu ati avaudza kuti akawana mari kubhanga rake, vane chivimbo chekuti mabhanga achapa vemabhizinesi mari yekunotenga zvinhu kunze kwenyika. Mutauri weRBZ vaAlson Mufiri vanoti vemabhizinesi vanoda mari yekunze vanofanirwa kuenda kumabhanga avo sezvinodiwa nemutemo. Mumwe mushandi muzvari Sylvia Kachere vanoti kubhanwa kwemari yekunze kwakanakira vashandi sezvo zvinhu zvanga zvave kukwira zuva nezuva.
As an example, kana chicken mune US dollar price ne bond price RTGS ratika, but RTGS you find it is 10 times more than the US dollar price, which is inini pandiri zvakandichipira kuti ndishandise price yekuma US dollar. Saka ndine pressure kuti ndinonotsvaga US dollar riri, but now since this is a legal tender, kureva kuti handisisira that pressure or that need yekunotsvaga US dollar street. Saka I have no pressure yekuti izvozvo nditsvage.
Hurumende yakazivisa nemuvhuro kuti munyika muchange mave kushandiswa chete mari yemabhondi neRTGS mukutenga nekutengeserana danho riri kutambirwa zvakasiyana munyika. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chiguriwa.
Panonzi pave nekusawirirana mumasangano evarairidzi zvichitevera mashoko anonzi akataurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube ekuti hurumende yakakumbirwa nevarairidzi kuti itore matanho ekumiswa kwekushandiswa kwemari yekunze mushure memusangano wakaitwa nevamiriri vevashandi vehurumende nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rapera. Masangano evarairidzi ari pasi peApex Council anotire Zimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA, Teachers Union of Zimbabwe TUZ neZimbabwe Democratic Teachers Union pamwe nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende vakasangana nemutungamiri wenyika svondo rapera vachivapira zvichemo zvine vashandi vehurumende. Asi mamwe masangano anosanganisira reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ anonzi haana kupinda musangano uyu. Masangano asina kupinda musangano uyu anonzi ave kupomera masangano akasangana navamunangagwa mhosva yekutengesa chimurenga chevarairidzi. Varairidzi vainyunyuta nemihuro yavo vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru weTeachers Union of Zimbabwe kana kuti TUZ vaManuel Nyau pamwe nemunyori wePTUZ vaRaymond Majongwe. Tatanga nekubvunza vanyawo kuti vanoti kudii nenyaya yekuti varairidzi ndivo vari kunzi vakakumbira kuti mari yekunze imire kushandiswa munyika.
Takatora nguva chaizvo kuda kuti vanzwisise kuti zvishemo zvedu mamiriro nemararamiro atakaita zvakambomira sei. Kusvikira takati kana muri kuti nini hamukwanisi kuti mutipe mari muhoro wedu nemaUS dollar. Iye US dollar racho ndora muri kutendera kuti ringe chiketeta mumashops mese umu. Kana ria muri kutipa inini iri muRTGS. Saka kana muri kuti nini hamukwanisi kutipa mari maUS dollar. Tichangai nzira yekuti US dollar iro ri nemumashops nekuti ndora riri kukonzeresa zvinhu zvose kutambura kwese kwatiri kuita uku. Sevarairidzi inyaya yeUS dollar iyoyo nekuti varidzi vemabhizinesi vari kuchaja zvinhu zvavo mumaUS dollar. Saka vakazosarawo wofunga isu taenda kuti saka zvicho chinhu yakadai teigadzisa sei.
VaMajongwe munotiwo?
Haiwa handina problemu nezvitohwana vanyawo, asi pamagwara atakaverenga akawanda takawana vachitembera zvikuru kuti ndo vakarovera huko pakofini yekuigwa kweUS dollar muZimbabwe. Chinova chinhu chandomungwari kana vari vari kuzvitaura vamwe vari kurevesa chokwadi, asi chinongotinatsa panapa ndechekuti haisi nyaya yekuti isu seCTZ taida US dollar kwete, asi angaitaura toda mari inotenga. Zvokwadi zvokwadi handifungi kuti tingaende mberi senyika tine mari isiri mari yedu, asi chikuru kuti zvese kuti titaure kuti tikane tatora rwendo rwatatora rwendo rwatakambofamba takamboteya riva murutsvomu tinoziva kuti takasvipa magaro sei. Zvokwadi zvokwadi tingataurei nyaya yekufara kuti taita zvinhu zvedu, asi kana tisina production kuindastry kana tisikuitalize land kana factory isingashandi ndiona zvichinoita kumberi.
Vanyau, US dollar rabviswa pamusika, muchaona here imi mari yemunyika iyoyi yakushanda RTGS nebond zvichiwana simba kuti zvitenge sezvamaichemera ino?
Pane tiwa a very strong monitoring system nehurumende ne make sure kuti vanoplaga mauloopholes ese akafanira yekuti sakwidza maprize chii chii chiri kuitika. Nekuti mari iyoyo nyangwe tikaipwa kana 5000 RTGS mangwana kana nhasi chaiyo, mari iyoyo inoshaya basa nekuti hakuna monitoring system iri kuitika kuti mari iyoyo iyave ichitenga US dollar rikutasinge rakabviswa ini ringe richishanda rakawanda.
Taurai tinzwa VaMajongwe.
Ndo mubvunzo uri critical wandaida kuti vanyauka, nekuti tikatenderera zvinhu zvokuti tachinja mutemo toti izvi ndo zvakanaka tinochema mangwana. Pachirungu vanoti inis own admission, vanyau vari kutaura kuti vatorwa position iyo vamabhizinisi vatochinja mapurize vatokwidza mapurize. Vemabhizinisi ava ndivanani? Ndobvunzo wekutanga. 90% of my business persons vari muZimbabwe ndeve ZANU PF. Kureva izvo kuti ZANU PF kwache zvayo ndeiri kusabotaja programu yapurezidendi Mnangagwa wacho.
Vanyau,
ndinoshaya kuti sei VaMajongwe vasingafaririwo kuti vange vari mukati nezvinenge zvichiitika pamwe chete nevamwe, so that vasazotere position yavotaura right nekuti ndo vakazodai ndo vakazodai, because zvinoitika ivo vanenge vasipo ivo pachavo vanozviziva kuti takaita kuti vasati nemuoffice council. Inyaya yekuti umwe wavo akanga ari vice chairman akatirwa nezvimuda, I think ndo pane bone kukondesa, because ndivo vaisvika muoffice council savice chairman right now as PTZ. By the time yakaitwa puted out, I don't know whatever really then havana kufisha zvakanaka kuti tabudzirwe chimuoffice council. Ndo pane sour grade inoita kuti zvinhu zvisabatane. Those people kwandiri they are very important. Tiri kunetekana navo kuti why are we not coming together, did they talk to these issues together? Then issue yekuti these people who are in control of business kwandiri has make sense, because I have not carried out that survey to come up with the text straight, then therefore it is ZANU-PF. I don't buy that myself. Matarara vaitawo maJongwe zvimwe zvese, we agree, but we don't agree on those issues that is missing.
Aiwa
VaMajongwe,
chiripo ndechekuti PTUZ haidiwi pane vanhu vavanotevedza navo vanyawa. PTUZ vanoiona semhandu. PTUZ inoonekwa seMDC. MDC inenge ichiona PTUZ sezano, nekuti isu hatina divi ratinotora. Takaburitsa pachena kuti Appeals Council ngaisatore masaidi, nekuti riripo time yekuti yakanga yakumhanya ichisapota vamugabe tichiti hatidi zvokusapota mapolitical leaders. Ngatitende nemapositions yedu nanhasi ndo zvatinongotaura. Chikuru chatinoramba tichidzokorora panapa ndechekuti dai hurumende yaziva kuti vanhu vanouya kwavari nemasoko vachizotaura kuti ndingareka zvakati ndingareka zvakati havari kuvakanyika. We are very patriotic. Enda tipi takaenda tinonyeperawo munangagwa kuti muri kudiwa nevanhu. Izvo zvinhu zvakashata kunze uko. Matita atambura. Nekuti chokwadi chokwadi matita ari kunze uko ari kupopota kuti vari kufira kuti vakatengeswa neutungamiriri wemaunion. Ende chofanira chidzidzo kuti musanotaura mashoko amusina kunzi taurai zvakati nemamembers enyu.
Ndokutengeswa kwadzokutaura kutengeswa kwechii takatengesa chipi kuti takapunje ndeexactly zvichemo zvematita kuti ane zvaiwayo. Ndo zvakaenda nazvo mukataraka pepa reiti chaichairo raitaura ni it was kicking my issues sezvichemo zvevarairidzi kwete zveeni aza person but takanangana nematicha nevashandi vehurumende because artist council inotora every aza mushandi wehurumende saka kuti takatengesa it was just because vamajongwe avo havasi kudawo kuti vange vari pamwechete nevamwe vanoda kutora that advantage nekuda kuzopota vachiakwiza vamwe voramba kuti hatipindimo vakaona kuti vaita rupo apa tinotora he capitalized on that hatigoni kuenda mberi if you take that route
asi takazoviana futi navanyawo nepamusana pekuti takanga takuona kuti isu hatinoda kusapota zvemapati tinoda kumira ino objective analysis titi hatisapoti zviri kuitwa nezanup f vanyawo ndofunga vakazongotorawo side iro vakaenda his choice vati takangomira tikati hatisi kuda zvekusapota mapati ende ndogara ndichitaurira vanhu handisapoti mdc handisapoti zanup f ndinomira nesuffering yematichers endogumira ipapo
avanga vari munyori weptuz varaymond majongwe manzwa kubva kumukuru weTeachers Union of Zimbabwe vamano nyau vaviri ava vanga vari parunare muHarare nestudio 7 vari kutsvaga rutsigiro rwekuti vadomwe nebato reDemocratic Party kuti vazokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica vakaita gakava nezuro manheru muguta reMiami kuFlorida. Pari zvino Democratic Party ine vanhu vanopfuura 23 vari kuda kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika. Tanonoka wande weStudio 7 abata mudzidzisi wezvematongerwo enyika paAmherst College Dr. Chipo Dendere kuti tinzwewo maonero avo.
Asi ndaona kunge nyaya yeimmigration yamhanye yakaoma chaizvo vanhu isi tirikuitika vanhu tirikuti madhemocrats haasi kunyanyisa kuita disagree vese vari kudivi rimwe chete ndo maonero angu vese vari kuti panodiwa comprehensive immigration reform vese vari kuti ivo vanoda kuti vanhu vari kuuya kuzosika asylum vari kutiza zvinhu zvakasiyana siyana hondo kubva kunyika dzavo vakwanise kupinda kumaamerica vasingasungwe zviburikidza nemufananidzo wabudiswa makuseni uya wababa vashaika nemwana wavo ane 23 months vachiedza kuswima kuti vauye muamerica saka munhu wese adayira achiti ivo kana vava mutungamiriri wenyika vanenge vachida kuti maimmigrants akwanise kuuya muamerica chechipiri vazhinji vavo vari kubvumirana kuti vanoda kuti pave ne healthcare provision iri universal to some extent but vanosiyana vamwe saAmy Klobuchar vekuminnesota vari kuti ivo vanhu vanofanira kuva nemaoptions Medicaid pamwe chete neprivate insurance asi vamwewo vari kuti saMail kuNew York vari kuti panofanira kuva neuniversal healthcare kuti munhu wese anokwanisa kungoenda kunorapwa chiro muchipatara chaanoda nyaya yeaffordability yezvikoro mayunivhesiti yambobuda vanhu vanosiyana pakuti anozobhadharira vana vevapfumi ndiani vamwe vanga vachiti ivo maloans emastudents ese anofanira kubviswa asi vamwewo vari kudivi rekuti kana tikadaro zvinoreva kuti nevanhu vanobva kumuridzi nemari vanobvisirwawo mari dzavo
pane zvamaona kusvika parari zvino wamunoona sekuti ari mberi kwevamwe ndiani
ndoda sekuti Elizabeth Warren ari mberi but ari strong pamadomestic issues asi haasi very strong pamainternational issues even panyaya dzemigration nenyaya yeIran yabuditswa ipapo ndaona kunge vacastro vekutexas vanenge vanombopindirawo vari strong chimwe chakachitika mudebate chashamisa vanhu vazhinji pasocial media ndechekuti vanhu vanga vachitaura nespanish varipo vanhu vatatu vadayira mubvunzo nespanish even though mubvunzo yacho yanga yabvunzwa nechirungu saka handizivi kuti inhau dzeinclusivity here kana kuti vari kuedza kuapila kumavote emahispanic voters but its the first time endazvoonawo zvichitika mu debate yema candidates mnoma America.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paAmherst College Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunare kuAmherst kuMassachusetts naTanono Kawande weStudio 7. Vateveri vemaWarriors vanoti vachiri netariro yakasimba nechikwata chavo kuAfrica nekunyanga hazvo chakarasa mukana neUganda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vari kuchema nemikana yakawanda yakatambiswa nechikwata chavo mukuita mangange 1-1 neUganda. Vateveri venhabvu muZimbabwe vane chivimbo chekuti chikwata chavo chicharova DRC nekubudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe yakatamba zvinodadisa nemakrenze ekuUganda, asi vakatadza kukunda kuti vatore mapoints ese matatu. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu, vaSolomon Munashe, vanoti Zimbabwe ikadzokorora matambiro ayakaita neUganda, inorova DRC nekuenderera mberi nemakwikwi aya.
Nobudira zvakanakisisa bhozi, mutambo wari kutamba unonakidza singaiti.
Zimbabwe iruda kukunda DRC kuti ikwanise kupinda pazvikwata zvina. Zvichapedza zviri pachinhano chechitatu pamagungano ese matanhatu kuti vaende munharaunda yechipiri. Muongorori wemutambo wenhabvu Valiopod Munende vanoti maWarriors anoziva zvavari kuda, vachiti ivo vari kuona Zimbabwe ichikunda.
Vanoziva ivo kuti game rine rinoreva chii kuZimbabwe nekwavari, saka vachatongotamba vari motivated. I'm sure he game rinowina.
maWarriors akadadisa musi uyo akavhura AFCON ndokurohwa 1-0 neEgypt, asi vakawedzera mwando nekuita draw 1-1 neUganda mumutambo uyo. Vaisanoti murairidzi wemaWarriors Sunday Chidzambwa anofanira kugadzirisa kuvatambi vake vekumberi kuti vakunde.
Pane kamistika tirikuzongodyira kuti hatisi kuzoita confidence yokukanda magobhora, takasvika gedhi tikuvatamira bhora rotorodzokera mumashure. Tidakuti tinofanira kugadzira mistiki iyoyo towina.
Zimbabwe ikakunda DRC inokwanisa kuenderera mberi zvisinei nekuti Egypt neUganda dzatamba sei. Zimbabwe iri kuda kekutanga kubvira muna 1980 kusvika munharaunda yechipiri kuAfcon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichiri panhau yemani vachitaura.
Just be patient with us. We appreciate the support. We know as strikers we really need to score goals for us to win the matches. That's it. And we just need everyone right now. We also as disappointed as they are.
Tinotenda zvikurusa nekutitsigira kwamunoita. Hongu tinoziva kuti isu semastriker tofa hotanga kugohesa kuitira kuti tibudirire pamitambo yedu. Nesuwo mutambo uyu watirwadza zvikurusa. Asi tichiendera mberi tichatarisa mutambo watabva kutamba uyu, toona kuti tingagadzirisa papi. Nemaondo angu tatamba zvakanaka, asi nyaya yatinetsa inyaya yekugohesa. Hapana chimwe chiripo.
What I can say is we created more chances compared to convert them. We didn't have luck on our side.
Chandinga kuudzawo ndechekuti tatamba zvakanaka, asi tatadza kugohesa. Tichiendera mberi tofanira kugadzirisa nyaya iyi, toshandisa mukana wese watinowana kugohesa kuitira kuti tibudirire.
Vateereri musakangano wachirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM, apo tiri kutarisa kuoma kuri kuita zvino munyaya dzezvemari. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vagari vekudombo shava votadza kuwirirana paurongwa hwemugodhi wematombo uri kuda kuitwa munzvimbo yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Sokuyisika tisenda ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.